Maangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvakare maangwana nanhasi, uri musi wechina kukadzi 28, 2019. Makateerera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa remdc roshora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa richiti varikundikana kurwisa uori munyika.
Iye zvine zvimamiriro azvaita nedani tikakanganisa kumanaja kwatoita ikonomi yedu, iri hurumende inenge yataiti fiscal discipline kana kuti ipoitawo maimports vamwe asii necessary indastri yoshaya, toramba tichiimpota zvakawandisa, toexporta zvishoma, ikonomi yedu inowira pasi.
Mutungamiri weczi Vasfelan Jabangwe vanoti hurumende haifaniri kuramba ichikwereta nekudhinda mari.
Varayiridzi vanga vari patinoti legitimate industrial action, saka zvenowe tinopei hazvishandi nokuti vakatevedzera mutemo womuZimbabwe wokuzivitivataramwa mabasa.
Mukuru wePTUZ ogunun'una nedanho rehurumende rekuda kubatira varayiridzi mari. Tichakupai zviri kubva kuvateereri vestudio 7 kuburikidza nemashoko avanotitumira paWhatsApp. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa reMDC vaJacob Mafume vari kushora zvikuru hurumende nekutadza kunyatsorwisa uori, kunyange hazvo muhofisi yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa makaiswa imwe komiti inofanira kunge ichirwisa uori kana kuti Special Anti-Corruption Unit. Izvi zvinotevera mashoko ari kubuda ekuti vamwe vakuru vaive mubazi rezvemigodhi, kusanganisa vaive munyori mukuru mubazi iri vamunesu munoda wafa, vakatenga zvikakarara zvemotokari itsva nemari inodarika zviuru makumi mana nemashanu kana kuti $45,632 pamotokari imwe chete. Ndokuzvitengesera motokari idzi nemari yemaRTGS inosvika churu nemazana mashanu chete kana kuti 1500. Mumashoko kuvatori venhau vamafume vanoti zvinorwadza kuti vanhu gumi chete vanopomerwa mhosva yekubira nyika mari inodarika zviuru mazana mashanu. Vamafume vativo masangano anorwisa uori munyika anofanira kunge akazvimirira, uye hurumende inofanira kubudisa pachena upfumi hune vashandi vayo vepamusoro. Vativo vanoita zveuori vanofanira kuendeswa kujeri. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemigodhi kanawo mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaGeorge Jaramba kuti tinzwe divi ravo. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI Vasfelan Jabangwe varikurudzira hurumende kuti isadhinde mari kana kuramba ichikwereta kana ichida kuti makambani aimbenge avharwa nenyaya yekushomeka kwemari yekunze atange kushanda zvakanaka. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakatozivisa kuti hurumende haisi kuzoenderera mberi ichidhinda mari dzemaRTGS dollars, asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinonetsa kutenda mashoko avaNcube. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaJabangwe.
Makambani makuru haanga asingakwanisi kuenda pamutsika mutema, saka mamwe acho anga gore rimwe anga atopedzisira aita se avhara asina mari yemarume tiyose. Saka kana danho ratorwa iri rakwanisa kuti mari iyaya yange yaapo ichikwanisa kutengeserana, vanotengesewo kunze vanoti maexporta aya vangova kungobatawo mari dzavo vasingadzitengese kubva paya pakanzi tasiyanisa manostro balance iyoyo inova yezindora nenostro US, iyo vangova kungoti pane mutemo wekuti ndikatengesa mari yangu ndivandikwanisa kuzvisa mujeri kwemakore gumi. kana kuti ndikatengesa panguva iyoyo rate yachapiwa i1-1 inova iyo isingaenderani nechi nekudhira kwako kuita zvinhu. Saka maexporta wo futi anga kuti ingatichakwanisa kuramba tichiexporta kana zvireva kuti tiushairwe nemari yedu ine 1-1. Saka ndova mwabatsirwa zvakare. Asi hazvirevi kuti danho iri rega ndo richakwanisa kuti zvinhu zviifambe zvakanaka. Iye zvine izvi mamiriro azvaita nedanho iri tikakanganisa kumaneja kwatoita ikonomi yedu iri hurumende inenge yaita yataiti fiscal indiscipline kana kuti poitawo maimports vamwe asi necessary indastry yoshaya tinoramba tichiimpota zvakawandisa toexporta zvishoma ikonomi yedu inowira pasi. Saka kureva kuti iye zvine izvi ikonomi yedu yatingati hutano hwayo oro health yayo yamumaoko edu muchimisi semazimbabwe.
Asi munotarisira kuti zvinenge zvaanyore kutanga riini kuti mukwanise kuwana maridzi kumabhengi?
Zviripo ndezvekuti vanotenga vakawanda vanogonanga kunotenga kune kwazvakachipo. Saka zvireva kuti musika mutema zvinhuwa mabhaya anenge azi anoita mashopu. Saka zvicho vanhu vachatora nguva kuti vaitewo vachigaina confidence neofficial system. But musika mutema unogara uri nyika dzese dzakawanda asi unenge usina kukura sezvauko vangaita kumashure uko.
Takamboverenga pamwe vachiti pane mabhizimisi anga avhara anosvika kana kuzana chaiko. Zviri kufamba sei kumabhizimisi uko?
Aya anga avhara angangovharira kuti vanga vachitiuda maraw materials. Mari yedu yaratigs nayo asi totenga sei maraw materials kana pasina nzira yekuti tenge mari yeus dollar. Saka zvazvadai vatotanga kutotenga maraw materials kuti vachitovhura.
Mutungamiri wesangano revemabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI Vasfelani Jabangwe vari parunare muHarare. Masangano evarairidzi anoti rePTUZ nereAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe anoti haasi kufadzwa nemashoko anonzi ari kubva kuPublic Service Commission ekuti ichatorera varairidzi vanodarika zviuru gumi matano anosanganisira kuvatorera mari dzemazuva avainge vachiramwa mabasa achiitwa semazuva avo ezororo. Izvi zvinotevera gwaro rinonzi rabva kuboka rePublic Service Commission iro rinonzi riri kutenderera masangano evashandi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reboka iri panyaya iyi, asi mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe vanoti nhengo dzavo dzakatovazivisa zvakare kuti hadzichakwanisa kuenda kumabasa mazuva ose epasvondo asi kuti dzinokwanisa kuenda mazuva maviri chete pasvondo. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu nesuo gwaro iroro tariona. Chokutanga ndechoti gwaro iri harina date. Gwaro iri kutaura kuti no work no pay. But chatinongoda kurangaridza public service ndeyekuti iyo ndiyo yakutanga kutadza kubhadhara vashandi. Saka tofanira kuiudzawo kuti no pay no work. Saka varairidzi vari incapacitated ndo zvakapa kuti vasaenda kubasa. Zvekare amba yakapiwa yokuti masivhuta dzangangoramwa basa kupublic service commission ikatodhindwa. Ine chidhindo chepublic service commission chomusi wa8 January chaipa yambiro kuti mavhiki maviri akapfuura pasina zvaitwa varairidzi navamwe vashandi vehurumende vaizoenda kustrike. Mavhikiwo akapfuura pasina zvaita. Saka varairidzi vanga vari patinoti legitimate industrial action. Saka zveno work no pay hazvishandi nokuti vakatevedzera mutemo womuZimbabwe wokuzivisa kuti vacharamwa mabasa kana hurumende isina zvayanga yaita. Sezvo tanga taita mamiting akawanda pasina zvinobuda kana kuti pachingobuda mashangura pati.
Tinoona kuti nyaya yenyu yekuramwawo mabasa iyi yanga yasvika pekuti varairidzi pachezvenyu maamusawirirana, pane chisungo here chamakazobuda nacho?
Hatina chisungo chatakaita. Chisungo chatinoita ndechokuti varairidzi vamandorokwati vari muzvikoro ndo vanotituma. Kune vamwe vasina mamembers vari muzvikoro, hatingati mapolitical plain potentials, vanongodawo kuti vati vanomirira varairidzi. Vasina varairidzi vanomirira. Saka vacho varairidzi vati kumirira muzvikoro iko ndo vari kutaura kuti izvezvi havachakwanisi kuti varande vachienda kubasa nokuti mari yavari kutambira yakarohwa neinflation. Kana hurumende chaiyo yakabvumawo kuti bhondi rakasiyana neyusa, asi yabvuma kudaro hapana zvayakaita even pasalari yavarairidzi.
Saka mune urongwa hwekumira zvakare here kuenda kumabasa hwekusendeka mapadza?
Ndopa tiri kuudzwa navarairidzi vatiri kutungamira kuti vari kuti patatosvika izvezvo hatisakwanisi kuenda mberi, tatambura nokutora zvimbadzo zvokuda kutinde kubasa avaini kapasitete.
Avo vanga vari mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino tombotarisa musoro yenhau iri mumapepa nhau emunyika. Totanga nebepa nhau reHerald iro rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi vakasvika munyika nezuro pamberi pemusangano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi. Vaviri ava vari kutarisirwa kunyorerana zvibvumirano zvekudyidzana pakati penyika mbiri idzi. Bepa nhau reChronicle rine nyaya yekuti vakuru vesangano renhabvu reZifa vanosvika gumi nevaviri vakashandisa mari inodarika zviuru mazana mashanu kuenda kumusangano kuSouth Africa, kunyange hazvo sangano iri riri kutatarika nekubhadhara zvikwereti. Bepa nhau repaInternet reZimlive rine nyaya yekuti hurumende yeBotswana iri kuramba kuti iri kuda kukweretesa Zimbabwe mari inosvika mamiriyoni mazana matanhatu kana kuti $600 million. Mapepa nhau akaita seHerald anga aine nyaya yekuti Botswana yainge ichizopa Zimbabwe mari kubatsira mukucherwa kwemangoda uye kubatsirawo makambani ari kutatarika. Asi Botswana yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiti ichi handi chokwadi. Topedzera nekutarisa zviri mubepa nhau repaInternet renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti mumwe mushandi weZimra vaGerald Kadira vakasungwa pamuganhu weZimbabwe neMozambique paForbes Border Post apo vakaedza kuda kubatsira kubuda munyika zvechikiribidi kwekoromo. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko avanotumira. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Makadi vashamarari veStudio 7, tinotenda nekubata basa kwamunoita mazuva ose. Ini ndiri kuno kuSouth Africa. Vakutaurawo pamusoro pevakomana vanozviti vatauri vanomiririra ZANU-PF vana Niki Mangwana ava nevanonzi vamunyaradza ava. Zvavari kuita izvi vachisvoropodza vasina kana kunzwira tsitsi vana veZimbabwe. Sezvandakanzwa vanonzi vaNiki Mangwana ava vachiti kwanzi vachamisa vanodawo kudya. Havadi kudya vachamisa. Vachamisa vanoda kuti ruzhinji rweZimbabwe rwuve nekusununguka. Vasina mabasa vava nemabasa. Handiti munobva mangonzwa kuti kutaura kwavo ndivo kuti vari kudya mari. Asi nekufamba kwenguva Mwari wekudenga anogona kusandura zvinhu. Vana Herodi havana kumboziva kuti mangwana vachafuma vasisiri pazvigaro. Ana mambo Nebhukadhinezari havana kuziva kuti vachaona madziro akanyorwa kunzi umambo hwapera. Saka hapana chisingaperi, chinobhururuka chese chinomhara. Ngavazive izvozvo, vachamisa vachatonga chete.
Kwazivai, kwazivai vatepfenyuri vechirongwa venhepfenyuro. Ndadzoka pakare ndiuya mwana wevhu. Ndakumbokunukura zvishoma nenyaya yedu iyi yevanhu vari kunze vari kunzi hurumende yakuti anonga vaitawo madual citizenship. Takatuma vana veZimbabwe kubuda kunze mafuro manyoro. Kare tichikura isusu munyika medu muchine mabhunu aiva nemombe. Ndombopa muenzaniso urungwe kukapisa uku mombe dzaigona kutorwa dzonzi dzaenda kumarondera. Dzaenda kumarondera dzonopuwa mafuro manyoro. Dziri kumafuro manyoro dzichazvara. Kana wakuzoya kutora mombe dzako kuti zvocha unosiya here mhuru dzazvarwa ikoko nokuti hadzisiridziriwo wakaita mombe 15 kana dza 22 hauchadzide ko dzimwe dzazvarwa ikoko wakazvisiri dzako. Tibatsirei hurumende ngaita zvekuti vanhu vakuru vane pfungwa. Vakuru
vedu vakati vachaterera kana vari munhu anoterera maendisa mombe kumafuro manyoro mombe andozvara ikoko yosiya mwana wayo haizivi mwana wenyu here haizivi mombe yenyu here saka vana vezimbabwe vari kunze vakazvara vana ivavo zvizvarwa zvezimbabwe regardless kuti azvarirwa papi
muri sei zvenyu muri Studio 7 ini ndoitwa Thomas Sigauge ndogara kuchipingi kumusha but iko zvino ndiri kuSouth Africa ndiri kungoti nyaya iyi vachamisa navamunangagwa dai vagona kutaurirana pasina mirizhonga yekupfuura vanhu nefuti kana kudii kana kudii nekuti kupfuura vanhu vamwe vanhu vatori kuno kuSouth Africa vamwe havachatokwanisi kuuya kumba ikoko takutotya nyika yedu yezimbabwe ndogara kuchipingi
muri kutaurana Mr. Nove Gogo yekwamasuka zvakatiomera isu munyika yedu tiri kuno zvangu kuSouth Africa tichararama uranda kusvika gore ipi kureva kuti nyika yedu chaiyo chaiyo kuti izonakawo kana kuti inzi nyika kureva kuti tinge taita sei nekuti udzvinyiri hwacho hauperi ukati usimudze musoro unorohwa musoro kuti wasimudzirei inga zvakaoma demara ambopindurawo naivo vachamisa tinenge tiine tarisiro yekuti kudava vakapinda asi munhu anogona kungopinda pakati pekupinda ukangamwa zvokuti vana vaendi vaimbochema saka dei vangoitawo mwoyo munyoro vatinzvirawo tsitsi tanunurwa
makadii zvenyu vateereri veStudio 7 nemi makadii zvenyu vanyanduri vacho ndotenda chaizvo ndafara nhasi nekuona nhamba dzestudio kutaura paStudio 7 nehangu ndiri muyuti zvangu asi ndakatarira maonero angu mukati menyika yezimbabwe zvino nyika yezimbabwe yave marara kubvira vamugaba vachitonga tichikura isu vari kwanisa 37 years vachitonga munhu anonzi musoja chinhu changa chityisa kutangomuona pese pese kubva iye zvino vangofanana nemavhendas anotengesa madomasi nombondoudzaiwo kuti pane chinobudirira here papapo chinogadziswa nomusoja chii nyika yave nehondo here inofamba masore pose pose izvi zvicharatidza kuti utungamiriri huripo hwadokona kukundura vanhu nekuti ivo vari kushandisa chisimba chavo chavakabvisa pana mugabe nekubvisa nemasoja voti ndiwo ngaatonge zvese aiwo masoja kumabharaka
aiwa tinotenda vateereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu semazuva ose tinokurudzira kuti mungotigaga kuti titore vakawanda uye musatumire mashoko ekunyomba iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump nemutungamiri wenyika yenorth korea vakim jong-un vari kuita musangano kuvietnam kanova kechipiri vachiita musangano wakadai vakamboita mumwe musangano gore rapera kusingapore vatrump vanoti musangano uyu wakanangana nekuedza kukurudzira north korea kuti imise urongwa hwekugadzira zvombo zvehondo zvemhando yenuclear Malawi inoti ndiyo nyika ine dambudziko guru pasi rose rechirwere chegomarara repachibereko kunyange hazvo ina vana chiremba vaviri chete vanova vana mazvikokota vekurapa chirwere ichi munyika ine vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nevanomwe mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi Malawi yatanga kupa vanasikana vari pakati pemakore mapfumbamwe negumi nemana mushonga wepapiloma virus kana kuti HPV nhasi muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muamerica tiri kutarisa nyaya yechimwe chizvarwa chezimbabwe craig anesu chigadza uyo ari kuzomirira chikoro chake cheuniversity of indianapolis pamwe chete nedunhu reindiana mumakwikwi ekutaura einterstate oratory association national tournament kuphiladelphia pennsylvania muna kubvumbi matunhu emuAmerica nezvikoro zvepamusoro soro zvizhinji zvinotarisirwa kupinda makwikwi aya. Chigadza, uyo ane makore makumi maviri nerimwe, anoti anotenda zvikuru kuwana mukana wekumirira dunhu reIndiana pamwe chete nechikoro chake uye nevadzidzisi vanomubatsira nguva dzose. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Chigadza kuti tinzwe zvizere.
Ndakakurira munzvimbo yeRusape kuManicaland muZimbabwe. Ndikaenda kuchikoro kuprimary school, ndakaenda kuHighveld Primary inova iyo iri paRusape. Ndapedza ndakazoenda kuhigh school kuSt George's College kuHarare. Pari zvino kwandiri izvozvi ndiri kuverenga psychology and international relations kuUniversity of Indianapolis. Ndiri kuIndiana, United States of America. And ndakakura ndiri mumhuri yaisimbisa kuverenga nekudzidza. Ndichingotevera izvozvo ndozvikuita kuti pari zvino ndinge ndiri pane nunguva ndichingoita kuti ndirambe ndichida kuverenga nekuramba ndichizvidza nekutaura nevamwe nekunzwisisa kuti zviriko kunze kwezvandinoziva zvii nekutirambe tichingotigarisana muuyanano.
Tinoona kuti muri kuhwina mikombe yekutaura yamadhibheti. Chii chamunoita apa?
Tinoita yatinoti speech and debate. Ndichikombita ndiri paspeech and debate team yepaUniversity of Indianapolis. Ndakatanga exposure yangu ikutanga ku speech and debate yakatanga ndichiri ku St George's College, uko kwandaita speech and debate ndiri koko ndikaita kuti zvakare model United Nations. Ipandakauya kuno pandakazouya ku university ndaitsvaga chinhu chekuti ndiite chinondipa opportunity yonge ndiri involved pa campus, and I came across speech and debate. And zvandinoita ndirapa ndirokuti tinokompita muma segments akasiyana iyo speech and debate. Ini ndichinyanya kufokasa paspeech, and speech inongo inenge kuri kuresearcha speech, kutsvaga topic one yaunoshandisa and then woresearcha wozonyora speech yacho pawega, and then unenge une macoaches anokubatsira. So pari zvino speech yandiri kushandisa inova iyo yandakahwina nayo mukombe westate championship yeIndiana inotaura nezvekuti kuAfrica nekunana Asia hakuna madokta anoongorora maziso zvakakwana, uyezve tashaya madokta anoongorora maziso zvakadaro. Zvinoitika ndezvekuti vana vakawanda, mhuri dzakawanda dzinenge hadzichazogoni dzinyatsokusvika padzinofanira kunge dzichisvika maererano nezvekushanda nezvekutsvaga mabasa muchikoro, inyaya yekuti vana havasi kuona zvakanaka.
Chakakonzera kuti mufarire zvokutaura izvi chii?
Ndichingokura ndaingova munhu anongofarira kutaura, munhu uya anongofarira kuita nharo. Baba vangu ndigweta, igweta kwaRusape. So takangokura tiri mhuri yai yaida zvekuti kana nguva yenews yasvika na8 o'clock tese taibva tagara panews toteerera. So ndopandakatanga kunzwisisa kuti ndaiva nesimba iri rekutaura, and kutaura kwacho ndainge ndichigona. So baba namai vaigara vachindibatsira.
Pane mubayiro wakadini?
Apa mubayiro uriko, so pandakakunda kuma state championships ndo mubayiro uri wekuenda kunokompita kumanational. And then mubayiro uriko pandinoenda kuPennsylvania kune mubayiro wekuti speech yacho ichabva yazopublishwa mubhuku.
Uyo angari nyanzvi mukutaura Craig Anesu Chigadza ari parunare kuIndiana natanonoka Wande weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezvemimhanzi, nhasi tiri kuita hurukuro nemuimbi wechidiki anoimba nziyo dzechitendoro anonzi Mukundi Taku. Uyo ari kuitawo zvidzidzo zvake zvemacomputers paUniversity of Zimbabwe.
I don't know what to do. I don't know what to say. I don't know where to go. All I want to do is to give my testimony. Awesome design chairs. Awesome design chairs. Awesome design chairs. All I want to do is to give my testimony. Awesome design chairs. Awesome design chairs. Awesome design chairs. All I want to do is to give my testimony.
Soja akufora kufara muna Jesu sevana vakuhora making these tracks I want money to kutora you never yet guess cause
ndimi membotora tupambiri kuna Jesu kozi zvedu zvatokora mafans achifara zvanzi mkundi wazokora I'm sorry for the haters never save kushora just take Jehovah wone sevokano pura chimbovura bible rako kuna Acts chapter 2 you focus on the word from verse 22 una Jesu nutopenya smart uchivapedzera vavengi vavengi hona vachasekerera
Zvekuimba zvakatanga ndiri mwana mudiki. In fact ndingati kuimba but I dream to inspire. Ndiri munhu anorarama ne disability and disabled ne one year ndangu singashande. So but I don't see it as a disadvantage. I always feel to inspire people. I always feel to inspire the community. Ndingati kuimba chete. But nekuita zvakasiyana siyana zvekungoedza kukurudzira nekusimudzira vari mucommunity nevatinogara nawo inini ndinoinspira neshuko ramwari rinonditaura kuna Romans chapter 8 verse 36 inonzi patinotaura chiti ndinokwanisika zvese namwari anondipa simba so ndinoona ndiri mukundi that's why ndichinzi mukundi tako zita rangu rekuimbisa ndimukundi tako
saka makatanga kutsikisa mimhanzi rini
ndakatanga kutikisa mimhanzi 2016 ndanga ndiri form 5 ndichidzidza kuhati zvehigh school kwamutaro
makabuda damba refu iri apa
so far ndisati ndabuda damba refu ndinongoita masingle track so 2016 ndakatanga nesingle track inonzi semibaba inonzi hakuna akaita semibaba ndakazoimba another song inonzi thank god that was 2016 again ndakaimba inonzi my life Yeah, that was 2016 again. Then 2017, ndakaimba inonzi ndipe rudo. Then 2018, last year, I did the song inonzi my testimony. Ndakaimba in two versions. Pane ndakaprodusa iri digital. Then ndakaprodusa iri pa live band.
Saka imi mune chikwata chamunoimba nacho here kana kuti munongotikana makuenda kuno rekoda motsvaga vekutsikisa nawo.
So far ndati ndine chikwata but ndine vanhu vanondibatsira ndine musikana anonzi more blessing magunda wekwamutare ndianondivocalizira anondibatsira pamavocals mukanzwa song yekuti my testimony ndiye akaimba chorus inini ndibeka
imiwo muri pauniversity of zimbabwe muri kuita zvidzidzo zvipi chaizvo
pauniversity of zimbabwe ndiri kuita computer science
aiwa tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu
maita ba
thanks to god thanks to god give thanks to god thanks to god thanks to god Ndine mukundi wekwa Jesu ndauya pano kuzoshaura usati vanzwa rangu shoko vhure nzeve ndimbotaura if you jealous guys negodo muchakaura I'm a fisher of men ndauya pano kuzoraura ndina Jesu Kristu wangu ndakupisa semarasha vegodo vakushora vakugaya ndikuflasha zvagara vanoziva kuna Jesu ndave shasha apa devil ndikubhoha zvinokwidza ha if you just take Jehovah everything will start rolling like the water in a river everything will start flowing as the walls of Jericho enemies start calling just the answer to the call papa god give thanks to god thanks to god thanks to god give thanks to god thanks to god thanks to god give thanks to god thanks to god thanks to god give thanks to god thanks to god thanks to god give thanks ama yangu pa uri vane nguva yekutenda if I just
Aiwa tinotenda zvikuru muimbi wechidiki mukundi taku aiwa nakoka mumhanzi kake ikoko ikako tabva tasvika kumagumo chirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenawo zvakare bato rinopikisa remdc roshora mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa richiti vari kukundikana kurwisa uori tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekanemufaro ndini wenyu blessing zulu ndokusiyai mina standikile muhlangamo nhau dzeisindebele